manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 25/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinomirira vashandi muAfrica reInternational Trade Union Confederation Africa rinonyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba richivakurudzira kuti vakasiye kuferefeta kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa vatungamiri vesangano reZCTU. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira mambo nhlahla yamangwe ndiweni avari kupika vari kujeri rekami maximum prison. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi muAfrica reInternational Trade Union Confederation Africa svondo rapera rakanyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba richivakurudzira kuti vakasike kuferefeta kutyisidzirwa nerufu kunonzi kuri kuitwa kuvatungamiri vesangano reZCTU. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vatungamiri veZCTU vanoti mutungamiri wesangano vaPeter Mutasa pamwe nemunyori mukuru wesangano vaJafet Moyo vakatumirwa tsamba dzine mabara epfuti pamwe nemashoko ekuvatyisidzira nerufu kana vakapindira mukuratidzira kwairongwa nebato rinopikisa reMDC svondo rapera. Sangano reITUC Africa rinoti zviitiko izvi zviri kukanganisa vashandi vemuAfrica pamwe neshamwari dzeZimbabwe zvikuru sei bumbire remutemo wenyika richibvumidza vanhu kuti vange vaine kodzero dzavo. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare yavo yanga isiri kudairwa kana gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Vakawanda vanozviziva kuti mazuva afura kana nguva yafura muZimbabwe taona vanhu vakati wandei vachivhundusirwa vachinyorerwa matsamba ane mabhuletsi vamwe kufanika isisu veZCTU vamwe vanhu vachiabdhatwa usiku vachirohwa vachisiyiwa nzvimbo zvakasiyana siyana. Saka inyaya inonetsa vanomirira vashandi iyoyo because vanhu vese ivavo vari kushungurudzwa kana kuti vanhu vari kutretenwa, vanhu vari kukidnapa, vanhu vari kurohwa vashandi. Saka ii mandeti yematrade union yekuti kana pane zvinhu zvakadaro tinokwanisa kureiza voisi yedu kuti hurumende kana ndeipi zvayo kana even zvichiitika noti muZimbabwe chete tinombotaura nezvinenge zvichiitika kana kuSomalia kana kwabhombiwa kana kuKenya kwabhombiwa kana kuLesotho kana kuSwaziland. Ibasa retu sevatungamiri kuti tikwanise kumira kana kupa solidarity. Saka zviri kuitwa neITUC Africa is part of that mandate yavanayo kumamembers avo muAfrica jikerere.
Saka munotarisira here kuti hurumende ichateerera kurudziro yekuti paferefetwe?
Isu tina basa nazvo kuti ichazoteera here kana kuti kwete, asi tinoyambira nekuti zvakatokosha kuti mamembers edu aprotectwe ende iresponsibility yegovernment yega yega. Taka kuti whether government of Zimbabwe ichakwanisa here kuzokwanisa kuinstitute ma investigations ngeimwe nyaya asi tiri kutarisira kuti hurumende kana ndeipi inofanira kuita zvakadaro kuona kuti vashandi kana kuti vanhu vemunyika mavo vanochengetedzwa. History muZimbabwe ndeyekuti kunenge kwaitika zvinhu zvakadaro Zimbabwe government hapana zvainoita sezvatinoziva isisu. Asi hatingaregeri kutaura sematreatment izvinhu kusina zvavanoita kuti vakwanise kudzivirira vanhu vayo, asi hatiregeri kutaura.
Hurumende iri kupomerawo mamwe masangano kusanganisirawo renyu reZCTU kuti muri kupindira mune zvematongerwo enyika zvinoita kuti musazosiyiwa kunze kana pachinge paakutariswa vanenge vachipikisana nehurumende. Munotiwo
ikodzero redu dziri muconstitution yenyika dzakati wandei dzakasiyana siyana kuti tine kodzero rekutaura nezvinenge zvachiitika kunyika dzedu. Saka zvinotishamisa kuti hurumende inoti tinopindira isina kumbotipa umbo unoratidza kuti kupindura zvavari kutaura nezvipi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa neZuro vakashanyira mambo Nhlanhlaye Mangwe Ndiweni kujeri reKami Maximum Prison uko vari kupika vari. Mambo Ndiweni vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemisere mushure mekunge vavanikwa vaine mhosva yekuparadza midziyo yemumwe murume aigara mudunhu ravo. Izvo zvinoteverawo kuwanikwa vaine mhosva kwamambo pamwe nevamwe vagari makumi maviri nevatatu. Vamwe vanoti mutongo wakapiwa mambo Ndiweni une chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vachipikisa hurumende mune zvakawanda. Mukuti tinzwe mafambiro akaita vachamisa, tabata mutauriri wavo Dr. Nkulule Kwesivanda kuti tinzwe zvizhinji.
Vakafamba zvakanaka zvikuru sava kunosangana naChief Ndiweni vakakurukura nyaya dzavo vari vaviri. Zvinozova kuti vakataura nyaya dzekuti vanhu vanogarisika zvakanaka sei nekuti nyika inodzokera mukutongwa kune mitemo zvakaita sei. President vanoti ivo Chief Ndiweni vanga vasiri kushungurudzwa maningi nenyaya yekuti vakasungwa nokuti vanoziva kuti vakasungirwa kutaura nyaya dzekodzero dzevanhu nekuita basa ravo. Vakataiwa ndo zvinopota zvichiitika kana mune hurumende yakaita seyava Munangagwa inonzi chero navazima chaiwo iyi hurumende isiri yedemokrasi.
Vakawanda vanga vachitiwo bato renyu reMDC rarasa Ishe Ndiweni kubva pavasungwa kusvika vapiwe mutongo nekusvika iye nhasi. Kushanya kwavachamisa uku kunosiya papi mashoko iwayo?
Ndinofunga kuti vanhu vanga vachidaro vanhu vanenge vasingazive kudyidzana kuripo pakati paChief Ndiweni naPresident Chamisa. Vanhu zvavo vasinganyatsoziva kuti President Chamisa vanga vachitaura nemhuri yekwaChief Ndiweni uyezve vanga vachigadzirira kuti vandosangana navo and havasi kuzoregedza kupota vachindovaona vachibatsirawo kuti vawane kusununguka.
Vamwe vari kuti kutongwa nekupiwa mutongo kwaIshe Ndiweni kune chekuita nezvematongerwo enyika. Vamwewo vachiti aiwa zvinhu zvinoitwa pachiteerwa mutemo nekuti vakatyora kodzero dzevanhu. Ivo Ishe Ndiweni vakati chipanyaya?
Munoziva kuti tinenge tawana vanhu vakati wandei vanenge vasina kana njere dzekushandisa chaidzo nekuti makambovona here kuti Major Street ukateura kuti munhu unofanirwa kuenda kujeri kwemwedzi mitatu kana miviri munhu yaobva apila kuhigh court. High court yoti aiwa ba apa Major Street vakakanganisa. Major Street vaavatongo ubva vaendeswa kujeri kuti hanzi vakakanganisa. Chief Ndiweni vakaita zvavakaita vari pabasa vachiita nekodzero dzavainadzo dzepabasa. Saka hamusinge munhu kuti aita basa rake chero uchifunga kuti akanganisa. Asi tinoziva kuti chero ipapa haana kukanganisa, nyaya iripo ndeyekuti munhu haakunzi anga atongwa naChief Ndiweni anga munhu wezano uye chipo ndivene vanga vachitsvagikwa kuti vasungwe zvavo pasina zvavaita. Saka tinoziva kuti chiro ukazvipisa ndivi riti chairo hazvina musoro kuti noti meja kuti wasungura utano wakataura kuti zvaakaita hazvina kupasiswa nehigh court. Saka apa tongoda njere shoma sereka hatigone kupota tichingoitisana naro nevanhu vasingari kufunga zvavo. Hapana mhosva ina chief ndiweni ukazvitarisa chiro nedivi ripi chairo.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Vanelson Chamisa, Dr. Nkululeko Suvanda vari parunare neStudio 7. Vanhu vashanu vanonzi vakafa, vamwe makumi mana nevana vakakuvara nezuro manheru zvichitevera kubheuka kwebhazi rekwa African Link mumugwagwa wemasvingo Bait Bridge. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza nepfenyuro yeZBC kuti tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi webhazi iri akundikana kuramba ari mumugwagwa zvichifungidzirwawo kuti aimhanyisa bhazi iri zvakanyanya. Pavanhu vakakuvara, vamwe vanonzi vakaendeswa kuchipatara chekwaneshuro, vamwe vachiendeswa kumasvingo General Hospital. Mazite vakashaya mutsaona anonzi haasati aburitswa sezvo hama dzevafi dzisati dzaziviswa. Studio 7 yakundikana kubata Assistant Commissioner Nyati kuti tinzwe kuti pane zvashanduka here pavanhu vakashaya uye vari muchipatara.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaJoe Welsh avo vakambomirira dunhu reIllinois muAmerica vave mushamarari pari zvino vazivisa nhasi kuti vachaparura urongwa hwekukwikwidzana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump mukutsvaga achamirira bato reRepublican Party musarudzo dzegore rinouya. Mapurisa emuHong Kong nhasi ashandisa utsi hunokachidza pamwe nekushandisa kekutanga motokari dzinodira mvura mukuedza kuparadza vanhu vari kuratidzira vachipikisa hurumende. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zvondorega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tinava Elvis Mugari, umwe wevechidiki anita basa rekurwira kodzero dzevanhu. tichikurukura nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvirikunzi zviri kuitika munyika. Vamugari, ndinomugamuchirai muchirongwa. Makadi henyu, tiudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kurikunzi kuri kuitika munyika.
Ndinofara vahove, ndinotenda nekuva neni muchirongwa pazuva ranhasi. Nyaya yekodzero dzevanhu dziri kutyorwa nehurumende yavamunangagwa nehurumende yeZANUPF inyaya inotisuruwadza zvikuru. Zvinotiratidza izvo kuti vamunangagwa vatadza zvachose kuremekedza bumbiro remutemo. Vatora constitution vakaiisa pasi petsoka dzavo. Zvinotiratidza izvo kuti zvoshuwa vamugabe vanga vari nane pana vamunangagwa. Musi watakapemberera tichibvisa vamugabe, takapemberera n'anga yakabata mai.
Ngatimbobatai nyaya yematanho ari kutorwa nehurumende ekudzivirira chirongwa chekundoratidzira migwagwa. Vachiti chirongwa ichi chikaendera mberi kunokwanisa kuitika mhirizhonga. Tipo maundireni.
Matanho ari kutorwa nehurumende matanho anosuruwadza. Vamunangagwa vari kusurvivor neyatinoti state capture. Vakabata vakaisa muhomwe institutions akafanana nepolice, judiciary nezvimwe zvakadaro zvinorana nyika. Saka hatishamisiki tichiona mapurisa nehurumende vachirambidza MDC kuti ipinde mugwagwa ichiita nyunyuto dzayo. But bumbiro remutemo garivhura section 59 inotipa munhu wese zvake kodzero dzokupinda mugwagwa tichidemonstrata tichiisa nyunyuto dzedu kuhurumende. But problem yatiri kuona ndeyekuti hurumende iri kurambidza kuti vanhu vaexercise marights avo.
Tichitaura so kune vechidiki vari kuhwanda nenyaya yekuti kune vanhu vari kupambwa nevanhu vari kunzi vasori. Seumwe anorura kodzero dzevanhu munyika, muri kuzvitambira sei?
Zvinhu zvinotirwadza vahove kuona vechidiki vachimbunyikidzwa, kuona vechidiki vachirara mumasango, vachitiza dzimba dzavo, vachidisconnectana nemhuri dzavo vachindotsvaga rubatsiro, vachitsvaga kuchengetedzeka mumasango nekune dzimwe nyika dzakatipoteredza. Basa rehurumende mukoma Mike nderekuchengetedza vanhu nezvizarwa zvenyika.
Tichitarisa mutemo weposa uyo unopa masimba kune mapurisa ekudzivirira zvirongwa zvakafanana nechirongwa chekundoratidzira, takanzwa vanhu vazhinji vachiti havasi kufara nenyaya iyoyo, vachiti nemaonero avo kodzero dzavo dzanga dzichimbunyikidzwa. Asi kune matare anobvumirana nemaonero emapurisa, munoti nazvo izvozvo?
Isu vekodzero dzevanhu takanga tiri kutaura zvakare tikamboisa zvinyunyuto muparlament nekuhurumende tichiti mutemo woposwa unofanira kubviswa, because mutemo woposa is not in line with the constitution kana nebumbiro remutemo rakabuda nevanhu mugore ra2013. Bumbiro remutemo section 59 inopa vanhu kodzero dzekudemonstrata, inopa vanhu kodzero dzokuita petition, inopa kodzero vanhu kodzero dzokuita dzokuisa nyunyuto dzadzo kuhurumende. Chimwe chisina kuitwa nehurumende yamunangagwa chatatiri kutaura ndechekuti vatadza kuita alignment yeconstitution nemamwe malaws ari kudzimbirira kodzero dzevanhu. Saka zvinhu zvinotishuruvadza isu sevarwi vekodzero dzevanhu, tiri kuramba tichiti mapurisa must be independent, judiciary must be independent, zvakare mitemo iyo isiri aligned with the constitution must be aligned with the constitution.
Vamugari, pese panoitwa chirongwa chekundoratidzira pane vanhu vanorohwa uyezve kune vanhu vanorasikirwa nemari, muchiri kukurudzira vanhu here kuti vaendere mberi vachindoratidzira?
Tinoona kuti hurumende yatinayo haina kushanduka pane hurumende yakanga iripo even kubva panguva yaSmith. Chakaita kuti madzibaba edu naana sekuru vaende kumasango vandorwira kodzero inyaya yazvinhu zvatiri kuona nhasi, inyaya yekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu. Saka isu tine bumbiro remutemo mukoma Mike, ende bumbiro remutemo ticharamba tichiteedzera. Bumbiro remutemo rinoti kana tine zvinyunyuto zvedu, nzira imwe chete yekuisa zvinyunyuto zvedu kupinda mumugwagwa kunyora mapetitions tichiendesa kuhurumende. Saka isu hatingaregi kurova gudo nekuti gudo rabata kumesa. Ticharamba tichipesista tine bumbiro remutemo, tichiita zvinodiwa nebumbiro remutemo.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vamugari. Nguva ndiyo yadyanana, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Mhuri yeZimbabwe chinobhururuka chinomhara, nguva ndiyo yapera. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BigMike3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo BigMike3 paTwitter nepaInstagram. Anokuoneka ine mufaro, ndine wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe.
Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike. Iye zvino tokupai kuna Praxidis Jeremiah Studio 7 muchirongwa chezvechitendero muhurukuru yakaita namufundisi Chakangwenya avari muno muAmerica.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munoti pasimba.
Yesu simba rangu.
Tinogamuchirai muchirongwa chedu dzechitendero. Maina Praxidis Jeremiah. Kuri musi wesvondo kudai. Nasunowo muchirongwa tina mufundisi vekereke re Salvation Army mukoma Chakangwenya. Ndakamboshanda nemi. Tinokugamuchirai pachirongwa.
Hallelujah. Praise God. You know, back in the day.
Makanga muri mushamarari izvinezvi mhandi.
Hallelujah. Praise God.
Zvakafamba sei muchidimbu?
Kuda kudaidzwa kwaMwari. Ndakangokura ndichifunga kuti ndichaenda kuAmerica. In fact, kutaura chokwadi ndekuti pandanga ndine makore 6 ndanga ndina Mwari ndichaenda kuNew York. Ndokutaura chokwadi chaicho. So here I am, you know, doing prophetic. Zvese zvokuita DJ kuangu radio TV personality inaingoriwo nzira yekuenda kwandiri panapa ndokudezwa kwaMwari.
Munoitawo zvekuimba zvekare?
Ndichiri kuimba, ndichiri kuimba zvikuru nokuti kuimba ikokoko zvakangobatanidzwa neministry yangu nekudezwa kwangu. Hakusiko kungoparidza kufaridza nokuimba zvakare.
Tanzwa kuti kune musangano weMazimbabwe ari muno muAmerica. Ehe.
Hareruya.
Vamwe vachauya kubva kuZimbabwe, kuSouth Africa. Kumuchidimbo musangano weichaiwo chaiwo iwo weCFI.
CFI musangano wekusangana kwevana vari mudiaspora zvikuru sei. Inonyanyowanzwa vana vekuZimbabwe nekuti vazhinji vacho vanoitungamira vana veZimbabwe. Asi inokoka vanhu vose vanoda havo kuya kuzonamata for mazuva anokwana matatu kuimba nekuita fellowship nekutengesana zvinhu nekukubatsirana muzvinhu zvakawanda wanda. Gore rino iri vakashedza huru yakanditi huru yadzo tikaenda pamaindaneti ndinoona kuti ndiye ane anonzi mahitsi aya kana paYouTube kupfuura vamwe vazhinji kuZimbabwe. Reverend Togi Chivaviro nadzimai vavo. So ndo vari kuuya kuzova guest of honor pa CFI yegore rino kuAtlanta, Georgia.
Uri kuitwa rini musangano?
Uri kuitwa musi kubva Friday, August 31st kubva na 6 o'clock kusvika musi weSunday, September 1st na 11:30 kuAtlanta, Georgia. Mukaenda pa CFI 29 registration Atlanta, unobva waona information yacho ikoko. Saka akudana anonzwa ikoko. And Ebenezer tinoti Ebenezer anenge ariko agore zvinoizvo.
Ndanzwa zvekare karunyere kupike kuti Reverend Chivaviro makatovakoka kuti mushure memusangano weCFI vange vachizosvika kuNew York.
Vachingopedza kuCFI kuNew York ivo tovatavati ichiuya kuEast Coast vari kubva kukwira ndege vachiuya kuNew York. Vanenge vari kuNew York September 7th vanenge vari paSalvation Army 540 Lenox Avenue muHarlem muNew York City. Ndipo vachaperforma ipapo apo ini ndichavabatsirawo zvekare ndicharidzawo negrupu rangu yai vana veZimbabwe mufare. Tiimbe makoras akudhara aya nedzimwe dzinyowani dzatinadzo. Ndakabva kuimba nana Kirk Franklin mazuva anoona ari kufarirawo music yangu nana Hezekiah Walker last week inoi. Reverend Togi Chivaviro nadzimai vavo vanenge variko. Tichaona nguva yekufellowshipa nawo tigonwa tea necoffee nemakeke. After event yacho iyo tikiwana mapicture tese. Asi yaitiri celebrator tigofara pamwe chete tigorumbidza Mwari wedu tigonamatira Zimbabwe at the same time. So September 7th New York City 540 Lenox Avenue New York New York 10037 dopa zvinenge zvichiitika hanzi chakachaya kuZimbabwe ndomataurirawo.
Tinenge tichisangana ikoko kuCFI pamwe chete nekuNew York. Mochitipa riri vhesi pari zvino?
Vakoronike Second Chronicles vanotaura vachitivo imi vanonditsvaga chiso changu kana vachisiya kutadza kwavo vachabatana neni uye ini ndichanzwa kuchema kwavo kana ndanzwa kuchema kwavo ndicharapa nyika yavo. Ndinofunga kuti kuchema kwevana veZimbabwe kuri kunzwiwa naMwari uye vachasvika panguva yekurapa nyika yedu. Kana vakurapa vakanga vanorapa ivhu, ukaona ivhu rarapwa zvichikwira kuti zvese zvichabva muvhu imomo zvinenge zvaahealthy and you know spiritually izvo zvinotaura kuti zvinhu hazvina kumira musha muZimbabwe. But Mwari vanonzwa uye isusu vatendi ngatirambe tichinamata. Even patinofunga kuti Mwari havana zvavari kuita, vanotori nezvavari kuita, so kwangosara kunzwa mhinduro yavo chete. So tinonamata kuti Mwari dai vangotikomborera vatisunungura, vatisimbisa mukuziva Mwari. Zvikuru sei nherera dzekuZimbabwe, chirikadzi dzekuZimbabwe, vatingativo the ordinary person ari mustreet vari kushaya chingwa, vari kushaya sadza, vari kushaya zvinhu zviri zvinhu zvinofanira kunge zvichiwanika, you know, vamwe vachidya vachifuta, vamwe vachitorwara nekudya, asi vamwe vachishaya kudaro.
Mopendera nemunamati.
Ngatinamate Baba, tinokutendai nezita raJesu nokuti muri Mwari vakanaka uye muri Mwari vanogona uye muri Mwari vanoshamisa. Mwari tinonamata panguva ino, Mwari tinamatira nyika yeZimbabwe. Kwete kungofunga pamusoro pevanhu vari kuZimbabwe but vari even vari kuno mudiaspora. Mwari tinoziva kuti nyika yedu kuti ibudirire Zimbabwe inodawo vanhu vana veZimbabwe vari mudiaspora kuti vange vachibudirira. So tinonamatira Mwari kuti Mwari vafambe zvakanaka, mabasa avo avaitirawo zvakanaka Mwari, zvikuru sei vakwatsakwatsa kudzorerawo zvavanokwanisa kudzorera kuZimbabwe. Mwari tikomborerei Mwari sevana veZimbabwe, tidzikinureiwo munhapwa hwatiri pari zvino Mwari, wenhamo wekutadza kufara Mwari, wekutadza kuona chisadza, wekutadza kuona chikafu, wekutadza kunwa kana tii kana hupfu chaihwo chishayike Mwari. Mwari ndichitoza kuti muri Mwari vanogona. Tiropafadzei Mwari, ramai muchitisimbisa muchimwe chinamato, nokuti tichitoza kuti kana tachigona chinamato ichochi zvimwe zvese zvichaita kuite zvinhu zvakanaka. Totinamatira Zimbabwe panguva ino Mwari, nezita raJesu tonamata. Amen,
amen. Nguva dzedu zvadzadyikana, chiregai tichisvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ari kukuoneka ii ndiprofesa Jeremiah.
Tinotenda Prasidis Jeremiah uyo anga ari mutori wedu wenhau achitipa chirongwa chezvechitendero muhurukuro yaaita namufundisi Chakangwenya. Tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo. Mitambo yeKasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yapera seizvi: Islanders 0, Harare City 1, Dynamos 1, Chicken Inn 1. Kuchitiwo mumitambo yeCAF yakatambwa neZuro, FC Platinum yakakwanisa kupinda muraundi yekutanga yemakwikwi eCAF Champions League mushure mekurova Nyasa Big Bullets yekuMalawi 3-2 neZuro kunandare Baba Fields. Mune mumwe mutambo weAfrican Football Confederation Cup wakatambwa kuBujumbura kuBurundi, Triangle United FC yakabudirirawo kupinda muraundi yekutanga mushure mekuita mangange 0-0 neRukinzo FC yekuBurundi kwakare. Izvo zvinotevera kukunda 5-0 kwakaitwa neTriangle mumutambo wezvikwata zviviri izvi svondo rapera.
Una fora pandiri e la pista moviri una pista madiri quando si andiri momochoto uchi kuchi dira wako moto quando pita inini ne moto yeah quando pinza my life so kachana ma tengo da fana la fiki to baby tutti le mare bozzo tungi sama kendo the love you do it something day.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano rinomirira vashandi muAfrica reInternational Trade Union Confederation Africa rinonyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba richivakurudzira kuti vakasike kuferefeta kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa vatungamiri veZCTU. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira Mambo Ndiweni kujerere kami kwavari kupika. Tashika kumagume chirongwa chedu ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standikile Musanga.
So kuizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 25 kuNcwabakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, kutshone abantu abahlanu kwalimala abangamachumi amane lane 44 engozini yomgwaqo izolo ebusuku emgwaqweni weMaswingo leBite Bridge. Izakhamizi zakobulawayo zithe gwaqa namhlanje zicubungula udaba lokuswelakala kwamagetsi ukudla, zidingisisa indlela ikhansili yaleli dolobho engancedisa ngayo.
Uhulumende uyanika abantu emawadini. So ke besizothelikithi sananzelela abantu lama complaints ukuthi amanye amawadi ukudla kubuyi bagcina belanda ukudla next door. Ukudla loku le ndlela okunikwa ngayo kukhanya ngathi kwezinye indawo kusakhe kusho ukuthi kanti abantu kufanele bathole ukudla ngobani.
Ababalisi abafundisa emaphandleni basola ukubotshwa kwabanye babo betshengisela besola iholo labo eliphansi njalo bathi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo.
Bondaba bethu abafundisa emakhaya kodwa umuntu ehlala emadorobheni nga elemuli yakhe esebuyela kumele atshiyele abantwana impuphu ehambe lempuphu njalo la emsebenzini ikhwelile impuphu ikhwelile amafutha okupheka ikhwelile ithukela.
Zonke lezindaba lezokholo ezamasiko ezamidlalo leziphathelane labatsha lizoziswa kuwona lo msakazo weStudio 7. Kutshone abantu abahlanu kwalimala abangamachumi amane lane 44 engozini yomgwaqo izolo ebusuku emgwaqweni weMaswingo leBite Bridge. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele umsakazo weZBC ukuthi umtshayeli webhasi ye-African Link wehluleke ukuyiqondisa lapho umgwaqo obujika khona okubangele ukuthi ibhewuke ilale ngophahla. Uthi imbiko abayithola yayo ikhomba ukuthi ibhasi le ibigijima kakhulu. Abalimeleyo bagijinyiselwe esibhedlela seNeshuro District Hospital, abanye basiwa eMaswingo General Hospital. Amabizo abantu abatshone kulingozi awakavezwa ngoba izihlobo zabo zingakaziswa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa namuhla emhlanganweni omkhulu owe General Council zicubungula udaba lokuswelakala kwamagetsi ukudla lendlela iCouncil yaleli dolobho esebenza ngayo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale kulo umhlangano, sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Into exoxe ngazo kakhulu namhlanje kokuqala, kube le ndaba esikhuluma ngayo kakhulu le yokunikwa abantu ukudla. Sananzela ukuthi eZimbabwe ngenxa yendlala ekhona, uhulumende uyanika abantu ukudla emawadini. So ke besizothola i-feedback sananzela abantu lama complaints ukuthi amanye amawadi ukudla kubuyi bagcina belanda ukudla next door. For instance, ward 25 igcina siyanikwa ukudla kuma ward 24, ward 23 la igcina ihambe siya ku ward 20 siyanikwa ukudla. Phezu kwaloko sakhuluma ngako kakhulu ukuthi ukudla loku le ndlela okunikwa ngayo kukhanya ngathi kwezinye indawo kucace kusho ukuthi kanti abantu kufanele bathole ukudla ngobani. Sazokhuluma ngendaba enale ebudget ka-council. Ukhansile sizananzela ukuthi ubehamba exoxisana labantu emawadini ukuthi ayi-budget consultation eka-2020. Abantu bavuma ukuthi izinto zinzima e-counseling kodwa abakuqhongoseleyo ukuthi i-council sokufanele iphume lezinye indlela ezingancedisa ukuthi izama ukudinga imali kulokuthi ibidinga ophela imali kuzakhamizi through rates. Njalo zisitho ukuthi le industry ivaliwe. So ke sofanele ukuthi i-council ibe le ndlela yokuthi incedisayo ukuthi kuvuselwe i-industry. Abanye basuggest into ezingokuthi engxenye ye-council ingenza ngabomu ukuthi i-company engenxa enkulu ingavale ivule ethi hayi, vula laphana ngizakunika ithuba lokuthi engxenye ubhadale amanzi kuphela ama-rates ungabhadali okwenya ngezindathu. Ukwenzela ukuthi leyo company ivule iye phezulu. Ezinto ezikhale kakhulu kodwa sesixhubana khona kule ndaba yamanzi ngokuthi akhanya semalutshwane kobulawayo izakhamizi lazo. Silomlando ukuthi sincedisane lo council ukuthi angansike awasebenzise kuhle. Sinazelize siqansise ama-tariffs ukuthi abantu babhadale imali eningi kodwa injalo amadesa akhona engekho. Abantu bathi ukuthi khaya sokusiba lobudlongodlongo obuningi abantu bathi abantu babulawa abantu bayajontshelwa ngenxa yokuthi izesa ayilethi magesi ngezikhathi eziningi. So abantu khonabo bathi ukuthi hayi. Kufanele bele ndlela ukuthi kuyengeke izesa
izinqumo elizithetheyo zizancedisa yini izakhamizi
izinqumo esizithetheyo kubale zincedise ngoba lokho bekulethwa khona unye ukuthi council iyenzene ukuthola imali kwezindawo into besizibhala phansi kufanele lathi sizibhale ku-council ngoba injongo yenhlanganiso ayisokuphela ukuthi sisole lathi silomlando idorobho ngelethu so ke silomlando sesizabhala ezo zinqumo sizihambise ku-council ukuthi besides ukuthola imali yama-rates kuyasuggesta lokhu lalokhu abantu bazobasuggesta futhi ukuthi kukhanya kule gold ngale kule yokuthiwa yi-SB farm abantu bathi kukhanya kule gold i-council khonaphala ingahlakaniphi ukuthi ibe le mzamo yokuthi idinga ama-partnership lezi yinhlanganiso ezile mali bahambe badinga imishina bayefaka laphana i-gold yana litholakala i-council ithole i-percentage engaye-40% kuthi lwana obuye le mali wayi-investa athole engaye-60% kuvunyelwa into engxenye ngemva kwe-5 or 10 years umuntu wayeseyenza imali yakhe yemtshina abuye abisele leyo mtshina ukuthi ukhansile asele-operator ngoba le bantu be-council abazisebenzika ziyabe sezifundile ukuthi kwenziwa njani neminye imizamo ebilethe nale ezama ukuthi incedise.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Resident Association. Sixoxeye laye ekhona le kobulawayo. Ababalisi abafundisa emaphandleni basola ukubotshwa kwabanye babo abenhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe betshengisela besola iholo eliphansi. Abanye njalo basola indlela amapholisa abopha ngayo bonke abatshengiselayo kanye lamalunga ebandla le-MDC labalwela amalungelo oluntu besola okuningi okuchiyeneyo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lwababalisi sixoxele siphathamandla sale inhlanganiso umnumzana Decent Bajila.
Ngesivumelwano samalunga enhlanganiso ye-ARPUZ kuzamele ukuthi ngazo zonke izikhathi alubana kulilanga lokuthi ababalisi bekwamukela izimali zabo nxa lezo mali zingenelisi ukuthi bephile impilo esuthisayo ukuzamela ukuthi kuye kwenziwa yebo imfa kumbe futhi umngcwabo welanga lokuhola. Lokho kuza kwenzakala inyanga ngezinyanga siqhubeka sisiya phambili njalo siyakwazi ukuthi uhulumende uzakwenza ukuthi imigawulo yesibambiso okuthiwa ngama-bail conditions ngesilungu nxa sebekufakile bazakwenza ukuthi ezinye zenkokheli ze-ARPUZ zingenelisi ukuphatheka kodwa amalunga e-ARPUZ ngobuningi bawo azabe siba khona until kuze kufike isikhathi sokuthi bahole imali lesi sini.
Ngambe leyi uhulumende athi ubakhwezele ngayo izisebenzi zakhe ye eyabo 76% ubona ingani ingabathabisi?
Ngesifiso samalunga emhlanganiso ye-ARPUZ bekuyikuthi uhulumende nga uya phendukisa iholo libe ngedola lase-America kodwa kungasenani nxa belete yena leyi ekhona ilakho engakwenza empilweni yomuntu alubana ekhona kodwa sihlala sikunanzelela yikuthi uhulumende engakhweza iholo lezisebenzi okulandelayo yikuthi intengo zezinto eziyizo esifuna ukuzithenga ngaleyo mali nazo siyayilandela leyo mali zikhwele nxa uhulumende bengakwenza lokhu ukuthi ngesikhathi esalungiselela ukuthi eholise amateacher ne-US dollar okwakhathesi ebe eyenza ukuthi kumiswe ukuthi intengo zezinto zingakhweli bekungaba ngcono kakhulu nxa ukuthi lokho kwenziwa ngokwesikhathi esifitshane kusalungiselwa ukuthi siya phambili ababalisi bathole iholo labo ngeamerican dollar.
Umnotho welizwe lokho bathwalise nzima njalo izikolo zivulwa bazakwenzani
emabhasini khonapho yikho lapho kulohlupho olukhona kakhulu. Siyananzelela futhi njalo ukuthi izinto ezinjengempuphu ezizadingakala ukuthi abanye abafundisa ngapha especially bonaba bethu abafundisa emakhaya kodwa umuntu ehlala emadrobheni nga elemuli yakhe esebuyela kumele atshiyele abantwana impuphu ehambele impuphu njalo la emsebenzini ikhwelile impuphu ikhwelile amafutha okupheka ikhwelile ithukela.
Lo mnumzana Tisend Fajila isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela uhlelo lwamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje ngelo baba mkhulu babelobola.
Lingalithola njani izulu kandaba lapha likhona endaweni zonke ke zomhlaba ezijeneyo? Namhlanje sixoxa lo mnumzana Jabalala okhona ngale eHouting Province kwele South Africa. Sixoxa ngokudlelana kwamaNdebele ahlala kwele Zimbabwe lamaZulu ahlala kwaZulu Natal. Sakwamukela kuhlelo babaJabalala.
Yebo, yebo, nami ngiyabonga. Sinakho kakhulu ukudlelana nabantu bakwaNdebele ngani ngoba abantu bakaNdebele abantu esibazikahle ukuthi baphumaphi, baphuma ngaphansi kwesizwe samaZulu. Abantu esibaziyo ukuthi bayaphuma bafudula inkosi uShaka kasenza ngakhona obakhipha wabhekisa lebazi naye iBoyzin. Kukhona indawo kuthiwa kamzilikazi la eduze kweBoyzin. Sakade ngire kwakwisibaya sikamzilikazi wabaleka wazoshona leKwandebele, abanye bayangapha kosiyabuswa emzansi emandebeleni ahlukene phakathi. Siyabazi vele la bantu ukuthi abamithi. Okubuhlungu-ke kodwa lokho kumele ukuthi kuhlalele phansi ngani ngoba umnotho waseSouth Africa kumele ukuthi sazi ukuthi uma sibabuyisa ngabe sinawo ni amandla okubagcina ngendlela ukuthi umnotho umi ngayiphi indlela. Kodwa futhi ukubakhoselisa ngendlela ukuthi nawo bahlupheke eZimbabwe izwe lakhona nje asifisi nakancane ukuchitha igazi labo. Futhi lokho sihlale sikukhuluma ngisho naningi naningi samaZulu ukuthi chaba fowethu siyeke asisho kwi-apartheid ukuthi khona sibachitha igazi ukuthi mhlawumbe khona esifuna ukuthi sibabulale. Kodwa kakhulu 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 njengoba nami ngumZulu nami futhi kule kukhona abantu abayisibongo sami ngale emandebeleni, kukhona abantu abayisibongo sami ngale kwaZulu okuchatha ukuthi la bantu abakithi.
Ye, nxa sikhula mpho-ke mnumzana siyabona ukuthi nxa lingakhulumisana lamandebele pho-ke bangabuya njani khona ngapho nxa sebefuna ukuthi babuye bazohlala kwaZulu? Kwenzakala khonokho?
Kungazwakala kakhulu futhi ngani ngoba ngisho umntwana waphinde angene lo ozalwa khona kwaZulu ebukhosini bakwaZulu ozalwa inkosi uPrincess Magogo okuthiwa lo owagcina ebaleka kwa-ANC wabaleka ovula iqembu le-IFP okuthiwa inkatha naye washa athi ngababuyise balethela lisilo uqobo laso sakhala ngabo sathi nawo abantu ngabakhalela la bantu abagcina behamba abantu befudulwa yilembe angazi ukuthi yithi indlela abangabuyiswa ngawo naso uqobo laso asifuni nabo nathi asifuni nabo labo abantu.
Singathi-ke kodwa kubakhona yini aseke babuya khona ngapho bevela emandebeleni bafika bakhulumisana lani ngokuthi baphila njani kwele Zimbabwe njalo laba bamukela kambe laba bamukela njani befika khonapho?
Uma sizwa ngendaba sizwa bethi bakhona mina ngangingekho njengami nje kodwa sizwa kuthiwa seke baya abanye beyabuya inkosi isilo samabandla khona kwaZulu kwaNongoma bamukelwa ngendlela enhle nangendlela futhi e-right. Kodwa leyo nto uma siyibuka ngoba umhlaba usabuswa ngaphansi kwama-president nangombuso nangomthetho-sisekelo wokuhlukana wophoko ukuthi hlalwe phansi kuxoxwe indawo vele bengayithola kwaZulu ukuthi bengene phansi kwamanye amakhosi bengene besakhe iningi indawo yakwaZulu noma mina qobo lami ngeke ngisho ukuthi iningi ngoba phela ngiyona inkosi kodwa indawo kwaZulu iningi mangaxoxe besihlale bekuwe bezohlala kwaZulu angikholwa ukuthi uma sebefikile ngempela ngeqiniso sebeqondile ukuthi bazongena ngaphansi kwaZulu ukuthi bengaxosha ngeke beze bekwazi ukuxosha lawo bantu.
Ye, ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge kakhulu mntu omdala khona ngapho-ke kwele South Africa ukuthi sixoxe ngezamasiko amaZulu la masiko amaNdebele. Ungathi nalo kusasa ngenkulumo yethu le baba.
Yebo.
Hayi namhlanje simalapha kuhlelo lwethu ebesiquba khona lo mnumzana Jabalala ohlala khona ngale eGauteng province kwele South Africa. Abadala bathi ongaphiliyo kuyahlola. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Wolivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube lilale.
Kanjela ubaba mkhulu babe lobo lokoko kanjela zinyezi
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Yebo, mthwaka komuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe. Namhla sixoxa lo somabhizimusi unkosazana Samkeliso Chuma yena oqhuba njalo inhlelo zokukhuthaza uZulu ngendaba zempumelelo umotivational speaker uqhuba inhlelo zakhe phansi kwesihloko esithi The Winner's Circle Breakfast for Champions. Samkeliso ngiyakwamukela kuhlelo sisi unjani?
Ngiyaphila, thank you for having me.
Siyathaba ukuba nawe namhla kuhlelo sisi. So Samkeliso akusitshele okuningi nge-Winner's Circle.
The Winner's Circle ngayiqalisa because I realized ukuthi we go through ama challenges atshiyeneyo and as I say like before I went to America I think it was February, March we lost our family home. Saluzindlu yangkhaya we lost his mother, so we're starting afresh. And I thought, you know what, let me encourage abanye abantu ukuthi even if you go through izinto ezinhlungu empilweni, you have to make a decision. Mele wena uzikhuthaze ukuthi this is not the end.
Silokhu sikudaba lunye lohlelo lolu mhla ka 31 kulinyanga uzaqhuba umbuthano lapho okuza kukhuluma khona abantu abafana lomnumzana Zenzile Ndebele, unkosazana Thandekile Moyo, umnumzana Twendray Shoko lo sinqo Nyathi. Kuyini okwenza ukuthi ukhethe bona ukuthi baza bekhuluma kulombuthano?
Bathi ngithi winner circle, so these people give me winners. Uzenzele for me someone that has always respect, because I look at how he has these young people abantwana abancane abamsebenzelayo, he has given them ama opportunities to be journalists. Akula msebenzi enzima, but he has created a platform for abantwana laba to come and work for him and to get experience. And then ilo muntu onjengoThandekile Moyo umamo ubrave. Like he's just kudumayo, you know, on social media. Nami sometimes she's my friend, I'm like, hey, like, are you really free to say izinto zenezo, you know? So to me she's a winner. And then Nusmo Nyathi, ngiyathanda ngendlela acaba ngayo when it comes to his servant leadership. And uThandekile Shoko, he's a man that I also admire. He's very consistent. I was with Bulawayo, he has been pushing the initiative of trying to keep Bulawayo clean. Uyayenza ngothando. For me, I respect umuntu onjalo.
Ukungena kulumbuthano kubiza $260 RTGS. Imali eningi lezi. Kungani uhlawulisa imali eningi kangaka?
You know what? I'm so sad. It's one of the things that engikhulisayo because I've been doing free ama events for time immemorial. And the vision ekadingayo for the event yamhlaka 31 mele kube lokudla abantu badle bakholise. It's an experience that I want people to have, you know. And also, I mean, I can't bring abantu abazokhuluma and angibabongi. Not that they ask for payment, but ngiyabona ukuthi abantu laba they could be doing other things, but their knowledge, their wealth of experience that thina zayithatha, you know. And also, you know, I'm not saying ukuthi la mi 260 milayo, but you know abantu ba spend imali lapha abafuna khona. As I said, ukuthi ngithi abaningi bathi abakwanisa ukubuya. I've actually put my money eyami imali eceleni for young people that I've identified. Abantu engibabona ukuthi laba I know baza benefit from this, and I'm going to give them ama tickets for free.
Hayi siyakuzwa sangeliso. Okugcina ke sisi etshela uZulu ukuthi abafisa ukuza kulumbuthano kuyini abamele bakukhangelele.
You know how in our society right now we're always complaining about government yet ukuthi government yet uzasanga bona phambili. So with the Breakfast of Champions, I asked all our speakers on ukuthi can you speak on serving? Because this is what I believe Uti and Zimbabweans we lack. We always think of mina, mina, mina. So with the Breakfast of Champions, we funa abantu bebe talents, not to always think about themselves, but to think about abanye abantu. Cabanga ngomunye umuntu, there's nothing wrong. Uhlelo lumhlaka 31 August ZITF Tea Room. Umuntu asebenzisa gate 1 at Trade Fair. I'm sure abantu abaningi bathi Trade Fair ngapi. And iqala ngo 9 up to 12. And kuzabe kumnandi because we are going to have an experience.
Abafisa ukuxoxisana nawe kumele baye
0772830484. Or you can find me on Facebook. I'm Samgeliso Chuma. And then on Twitter, Samge Business.
Hayi, sikuzwile kahle, ngiyabonga kakhulu, bekuhle kuba lawe kuhlelo.
Oh, thank you for having me.
Ngithokoza omuhle esami isikhathi sesiphelile. Asihlanganeni kuhlelo The Connection, uhlelo lwelethulo labatsha esililethulela maviki wonke ngolwesibili. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram. Username yami @BigMike3, BigMyke3. Ole falelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Bye bye!
Siyabonga Mike. Kuyalandela ke udaba lwezokholo lesiKristu.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukungamikela kwakho namhlanje ntambama, njalo ngiyathatha leli thuba ukubingelela abalaleli bethu.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje kusihlwa ngifuna sike sibale umbhalo ovelela kuTestament elidala. Ngifuna sikhangele uRute ichapter ka-1 ivesi ka-15 leka-16. Li vesi iyasetshenziswa kakhulu nxa abantu bechata. Yiza kubala ngalindlela. UNaomi wathi, khangela umnakwenu usebuyele kwabakibo lakubo uNkulunkulu bakhe, mlandele usowenu. Kodwa uRute wathi, ungangincengi ukuba ngikuthiye lokuba ngiyekele ukukulandela, ngoba lapho oya khona ngiza kuya khona lami, lalapho ohlala khona lami ngizohlala khona. Abantu bakini baza kuba ngabantu bakithi, lo uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wami. Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwethembeka. Abantu abaningi nxa becabanga leli bala lokwethembeka, balutshwana abantu abacabanga ukuthi kungabe kuyinto elokhu isenzakala. Abantu abaningi babecabanga ukuthi ngenxa yokuthi khathesi siphila phakathi kwesizwe kumbe phakathi kwabantu abangagciniyo ilizwi umuntu abe likhulumile, njalo abangethembekiyo. Into eqakathekileyo kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu yena nxa sisiza kuye wethembekile. Lona vele igama lakhe ngelithi wethembekile. Ukwethembeka kuqakathekile. Nxa sikhangele lapha lindaba engiyibalileyo, sibona ukuthi uRute wayelaso isikhala sokuthi aphendukele umamazala wakhe amthiye asuka ahambe ngenxa yokuthi umkakhe wayesebhubhile. Kodwa siyambona yena sithi, hayi, ngenxa yokuthi mina ngangithembise umntana wakho ukuba uzokuba ngumkami, ngenxa yokuthi kasekho khathesi sengikhangele wena. Siyambona esuka lo mamazala wakhe bebuyela kibo lapho umamazala wakhe ayevela khona esizweni samaJuda. UNkulunkulu wenza isimanga kakhulu nxa silandelela lindaba, ngenxa yokuthi abakwaziyo ukuthi siyakwazi ukuthi phambidlana uzagcina ethathwa kakutsha. Uthe sethethwe kakutsha wagcine siba ngukhokho kaJesu. ngenxa yokwethembeka. UNkulunkulu kuthi uyaqhakathekisa kakhulu lindaba yokwethembeka. Lo ongaso uNkulunkulu nxa ngikhuluma ngoDiabros uSatan, kathembekanga, khangela abantu abachadileyo. Ukuthi abaningi sawubala lombhalo senze izifungo ngelanga sichata. Khathesi nxa ngiyubalile kanje, ulokhu wethembekile yini kowakho lo ohlala laye? Lokhu wethembekile yini ezifungweni zakho zomchato? Ulokhu uzigcinile na? Kuyini okwenzayo nxa kungala muntu okhangeleyo? Yikho khonokho yikho khona, ngoba nxa ungathembekanga ucabanga ukuthi akula muntu ombonayo, kutsho ukuthi vele awethembekanga. Kodwa namhlanje nazi indaba ezinhle, ikuthi ungaqalisa kakutsha wenze isifungo sokuthi emtchadweni wami ngifuna ukwethembeka. Kumele ukuthi namhlanje siphendukeni size kuNkulunkulu sithi, Baba, sicela usixolele, sethembeke.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, siyathandaza ngegama likaJesu. Siletha wonke umuntu adelalele kulabo uNkulunkulu wami abagwenxekileyo behlule ukuthembeka. Basize uNkulunkulu wami baphakame, beqalise kakutsha, bethembeke besiya phambili. Baba, siyathandaza kulabo abagulayo, ngiyakhuza umoya wemikhuhlane, basilise uNkulunkulu wami ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useNisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga ke Ntungamile Nkomo. Okwamanje ke kesizwe umculo othi ngithanda wena. Lozothileyo silethemba likholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Emdlalweni yePS League lamhlanje, iHighlanders ke inqotshwe iHarare City 1-0, kwathi ke iDynamos leChicken Inn kwaba ngutshikilobhanqa 1-1. Ayike sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu. Sigqiba lapha ke okwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.